Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu kukadzi 23/2024 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti mawe kwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nzara yopfunya chisero matunhu emasvingo zvepa kuti vatungamiri vematunhu aya vakumbire rubatsiro rwechimbi-chimbi. Hurumende yeZimbabwe inotambira rubatsiro rwechikafu nefotereza kubva kuhurumende yeRussia. America inotemera Russia zvimwe zvirango zvichitevera kufira muJerry kwemutungamiri webato rinopikisa hurumende yava Putin. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vatungamiri vematunhu manomwe emasvingo vanoti nzara yapfunya chisero matunhu avo zvichitevera kutsva kwezvirimwa muminda yavo izvo zvaita kuti vakumbire rubatsiro rwechikafu nechimbi-chimbi kumasangano akazvimirira pamwe nehurumende. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano waitwa nesangano reCitizens in Action Southern Africa kana kuti siasa wekutsvaka kutyidzana kwematunhu nevemasangano akazvimirira pamwe nehurumende vana mudzviti nevanyori vematunhu aya vati zvinhu zvisina kumira zvakanaka munharaunda dzavo. Mutevedzeri wamudzviti wedunhu remwenezi vamateni vunganai vati dunhu ravo ndiro rine dambudziko guru rekushayikwa kwechikafu nekudaro vanoda rubatsiro nechimbi-chimbi.
Mwenezi district is the most food insecure district in the province. As a result, zvinotaridza kuti vanhu vazhinji vanenge vachida kuti vawane kubatsirika nechikafu. Nokuti hapana chakakohwewa chiripo chakawanikwa nevanhu. Mukatarisa zvakare kuti iye zvinezvi mwaka uno watapinda mauri, mvura yakanonoka kunaya.
Mabharani wekanzuri yeGutu vaAlexander Mutembwa vati gore rino chero vanogara mumadhorobha vanodawo rubatsiro rwechikafu.
Saka kune nzara yakanyanyisa. Ndingati sekanzuri kwezvino kurikutoitwa final return assessment riitwa mambandawana makore apfuura yaitwa kumaruzevha mutaundi muchisiwa asi kezvino riitwa kwese mutaundi nekumaruzevha kuitira kuti tikwanise kukumbira kuhurumende chikafu chekufidha vanhu vemagutu. Nzara yakanyanyisa gore.
Mabharani wekanzuri yeChireds Engineer Wesley Kauma vati nzara yayo kanganisa zvirongwa zvebudiriro mudunhu ravo nekudaro vanoda kubatira pamwe nevamwe nemamwe masangano akakosha. Vanoona nezvekufambisa kwemabasa musiasa vaArchford Madida vati vaita musangano uyu kuti vemasangano akazvimirira akwanise kushanda nemapazi ehurumende mukurisa nzara nekuunza budiriro mumatunhu.
Tinofara kuti isusiwo semaorganizations anoshanda akazvimiririra takwanisa kunge tichisanganawo pakati nevakuru vematunhu kuti tiise musoro pamwe uye tichivaka ukama hunoenda mberi kuti upenyu hwevanhu vedu hunge huchiita zviri nani.
Munyori muhofisi yegurukota redunhu remasvingo Dr. Admopa zvakavambwa vati hurumende pamwe nemasangano akazvimiririra vakatotanga kubatsira vanhu zviuruzana nemakumi mashanu kumwe nezine kwachiri.
Hatifunga kuti pamwe zvichaguma asi zvinototoona kuti zvinofanira kuenda mberi nokuti denga mvura yarambira mudenga.
Ukuwo gwaro remamiriro ezvinhu mumaruwa rakabudiswa neZimbabwe Vulnerability Assessment Committee rinoti vanhu vanopfuura mamiriyoni maviri nezviuru mazana manomwe vanoda rubatsiro rwechikafu munyika yose. Sangano reWorld Food Program rakati rakatanga kupa chikafu chinokosha madhora ekuAmerica mamiriyoni gumi nerimwe chete kuvanhu vanodarika zviuru mazana maviri nemakumi matatu kana kuti 230,000 kumatunhu anoti Chiredzi, Mangwe, Chivi, Mwenezi neBuhera. Madzishe ekumatebleland akanyorera hurumende sondirapera achikumbira rubatsiro rwechikafu sezvo mvura isina kunaya zvakanaka mumatunhu aya. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo ndini Godfrey Mutimba.
Zvichakadaro, Zimbabwe nasi yatambira rubatsiro rwematani zviuru makumi maviri nezvishanu zvegorosi nematani zviuru makumi maviri nezvitatu zvefotereza kubva kunyika yeRussia. Godfrey Mutimba anotipa nyaya iyi.
Zimbabwe yatambira nhasi gorosi nefotereza zvayapiwa neRussia sekumbiso kwavakaita gore rapera. Mutevedzeri wegurukota rezvekurima vaEvangelis Haritatos vati fotereza yabva kuRussia ichagoverwa kuvarimi pasi pechirongwa chemutungamiriri wenyika chekubatsira varimi chePresidential Input Scheme.
Chakadhominatirwa 25,000 tons yewheat from Russia, from the Russian Federation. Saka wheat yacho izvezvi iri kupinda isati yakwana 25,000 yacho. Saka basa rangu ndiri kuinspekta wheat yacho, tichitenderera na GMB depot manager.
Fotereza yasvika munyika inodarika matani makumi maviri ezviuru akavimbiswa gore rapera pamusangano weRussia Africa Summit nemutungamiriri weRussia vaVladimir Putin kuti vachabatsira Zimbabwe. VaHaritatos vatiwo mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa ndivo vachazoronga kuti gorosi iri richazofambiswa sei.
Makuseni tatiri kubhindura tichiinspekta fertilizer yadonetwa neRussian Federation. Vakadoneta 16,000 tons MOP, vabva vadoneta 7,000 tons NPK. Saka kune two consignments dzapinda munyika dziri kupinda munyika. Of course tonnage yacho haisati yakwana.
Pamusangano weRussia Africa Summit vaPutin vanonzi vakavimbisa nyika dzeAfrica nhanhatu kuti nyika yega yega yaizowana matani zviuru makumi mashanu zvechikafu. Sangano renhau reReuters rinoti Russia yakakwanisa kutumira chikafu chinosvika mazana maviri ezviuru zvematani. VaPutin vanonzi vakatiwo vachapa Africa rubatsiro rwechikafu runosvika mametric tons mamiriyoni makumi manomwe uye chikafu ichi chinonzi change chichisvika pamari inoita $16.5 billion. Gorosi rapinda munyika rasvika panguva iyo vanhu vari kushayiwa chikafu chakakwana munyika, nekudaro vanorwira kodzero dzevanhu vati vanofunga kuti mutungamiriri wenyika achapa kuvagare vari kumaruwa. Vanoona nezvematongero enyika vakazvimirira vatakudzwa changadeya vati izvi zvaitika panguva yakanaka sezvo kune nzara, asi rubatsiro rweRussia harungouye pasina zvavanowanawo munyika.
Ya, zveshuwa nzara iriko, endisi maonero angu ndoona sekuti rubatsiro rwavari kupaka vatoona semukana kuti vamanipulate Zimbabwe. Madonations awa haasi kuuya nenzira yakanaka. Ivo kwavari agenda yavo kumanipulate Zimbabwe nekuisa urongwa hwavanoda mberi through madonations waya.
Ukuwo Zimbabwe neBelarus dzaisainirana chibvumiro chekuvaka matura maviri echikafu Green Marketing Board. Ndakamira Studio 7 kumasvingo, ndiri Godfrey Mutimba.
Mutongi wedare ra magistrate mumasvingo vafarai Gwitima nezuro vakawana vagari makumi matanhatu nevatanhatu vaipomerwa mhosva yekuzvigadza munzvimbo yehurumende vasina magwaro, vasina mhosva. Vagari ava vakasungwa musi wa22 ndira gore rino vachinzi vakatyora chikamu 3 section 1 chemutemo weminda wegazetted land chegazetted land act, zvaitawo kuti vaGwitira vange vachipikisa mudare. Ndinodzokorora, zvakaita kuti mumiriri wevatongwa kana kuti gweta raimirira vatongwa ava vaFrank Chirairo vange vachikwikidza mudare vachiti panga pasina matsamba aidiwa akuti vange vachigara panzvimbo iyi. Ngatinzwei vachitsanangura.
Saka tazopinda mudare muchuchisi ndobva ataura shuwa kuti hapana gazeti. Mutongi provincial magistrate wepamasvingo magistrate court ndobva atowana vasungwa vasina mhosva vese vari 50. Paita mhururu padare.
Hatizoona here zvakare hurumende ichidzoka kuzonoshungurudza vagari ivava nemumwe mutemo zvakare, tichiona kuti pane chirongwa icho chekubvisa vanhu munzvimbo dzavari kuti ndedzehurumende.
Rajonga, in Zimbabwe at the moment we are living in extraordinary time. Zvokuti hazvikashamadzi kuona kuti nekuda kwokuti vava ne-two-thirds majority parliament pamwe chimutemo chokuti kunyange zvakadai ngavadzingwa hatizivi. But tiri kuti nango kana kuti kana vakafunga kuzodaro constitution yeZimbabwe inoti haungazombobviri vagari kwavari kugara usingavapi an alternative piece of land yokuti vanonogara vachibva paunenge wavadzinga. Saka tinee tichingoramba tinokupidzana navo avaaa nyika ino.
Pavanhu ivava pane vakanga vamboputsirwawo here midziyo kana dzimba dzavo muurongwa hwekubviswa ihwohwu?
Nokuda kwokuti vanga vakamirira outcome ye kana kuti kupera kwenyaya iyi vanga vasati vakwanira pokugara pavo pavanga vanapo. Asi dawa futi kuti kune vamwe 55 kuti vakasunga kuti kunzvimbo iyoyo vari kupinda mune rimwe dare ndinoona sekuti havasati vapiwa havo dheti rokutongwa. Asi ndinoona sekuti nokuda kwekupera kwaita iyi nhango ivavo 55 havachafani kutoprofetitiwa panyaya iyoyo.
Vanga vari gweta raimirira vagari vekumasvingo vari nhengo yeZimbabwe Lawyers for Human Rights vaFrank Chirairo vari parunare kumasvingo neStudio 7. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru mubazi rezveutano muGaza pamwe nemutori wenhau wesangano reAssociated Press nhasi vati kurwiswa nemuchadenga kwaitwa neIsrael mudhorobha reDir al-Balah nekamba yeNuseirat muGaza kwaurayisa vanhu makumi mashanu nevasere kana kuti 58 kusanganisira vana vadiki. Vagari vakawanda kumaruwa vanoti nzara yapfunya chisero mudzimba dzavo sezvo zvirimwa zvavo zvakaita sechibage zvaoma muminda nekuda kwekushaya mvura yemudenga. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Kunyange vagari ava vachinzi vainge vamboyambirwa kuti mwaka uno mvura haisi kuzonaya zvakanaka, vakawanda vanoti havana kumbofunga kuti denga ringavaseke zvakadai zvekuti mvura inoenda chibage chichiri chidiki chimwe chave kuda kutumbuka. Vakawanda vanoti vanogona kutoshaya kana chibage chekugocha zvacho sezvo chibage chose chave kuoma nekuda kwekushaya mvura. Mumwe mugari wekumondoro mudunhu remashonaland west varaymond muchikambizi vanoti havachisina tariro yekuti vanokohwa here gore rino sezvo chibage chavo chatooma. Kuoma kwakaita zvirimwa kumondoro ndiko kunonzi kwakaita kwasadza mudunhu remashonaland east uko kunogara vamuchadei hozheri. Kunyange varime vefodya vakaita savanhamo mukwesha avanorima nemvura yemudenga vanoti fodya yavo yatotsukuruka isati yasimba zvekuti grade rayo richange riri pasi zvakanyanya. Mukuru werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Farmers Union kana kuti ZFU vapo Zakaria vanoti mvura ikasanaya svondo rinouya ndipo paperera sarungano yevarimi vakawanda zvikuru vanotarisira mvura yemudenga.
Tikatora nguva inoita another week kusina mvura yanaya takutopinda mbuya situation yatinoti permanent wilty kureva kuti chero mvura ikazonaya hatichagoni kuzoka mbeu idzo dzatichagoni kuti dzizoke zvekare kurarama.
Izvi zvinotsigirwa nemukuru werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Integrated Farmers Union amai mai wePGT.
Zvirimwa zvatsva mumaminda uye zvirimwa zvinorimwa nemvura yomudenga zvanyanya kuparara munzvimbo zhinji dzenyika. Mbeu zhinji kunyanya chibage, fodya, nyangwe mapfunde, rukweza nemhunga zvava kutambura zvikuru pamusana pekushaya mvura yakakwana.
Hatina kukwanisa kunzwa kugurukota rezvemabasa nekugara zvakanaka kwevanhu iro rine boka rinobatsira vakawanda nezvekudya kana kuti resocial welfare department vaJulai Moyo sezvo vanga vasingadaviri mbozhanhare yavo. Asi gurukota rezvemaindustry amai Stembiso Nyoni vakamboudza Studio 7 mazuva mashoma adarika kuti matura eGrain Marketing Board kana kuti GMB ane chibage chinokwanira munhu wese anoda ruyamuro. Mukuru mubazi rinoona nezvekuwaniswa kwezvekudya kune vanotambura reWorld Food Program kana kuti WFP munyika vaChristopher Charamba vanoti vakatotanga kupa zvekudya zvinokosha madhore ekuAmerica mamiriyoni gumi nerimwe chete kana kuti US 11 million kuvanhu vanodarika zviuru mazana maviri nemakumi matatu kana kuti 230,000 kunzvimbo dzinoti Chirezi, Mangwe, Chivi, Mwenezi neBuyera. Sangano reWFP nebazi reZimbabwe Vulnerability Assessment Committee kana kuti ZIMVAC vanoti vanhu vanodarika mamiriyoni maviri nezviuru mazana manomwe kana kuti 2.7 million vanoda rubatsiro mumatunhu ose emunyika kubva mumwedzi wandira kusvika kupera kwakurume. Bazi rinoona nezvemamiriro ekunze reMeteorological Service Department rakatozivisa kare kuti munyika muchange musina mvura yekunaya kusvika nemuvhuro svondo rinouya. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Munhau dzemitambo. Sachigaro vesangano rinotungamira nhabvu munyika rePremier Soccer League vafaraijere vanoti vari kufadzwa nerutsigiro rwavakapiwa nezuro nekambani yeDelta Beverages rwemari inoita mamiriyoni matatu emadhora ekuAmerica kana kuti US$3 million urwo vanoti ruchabatsira kuti mitambo yenhabvu munyika itange zvine mutsindo. Vajere vanoti rutsigiro urwo runosanganisira rutsigiro rwemukombe wechibuku Super Cup uyo uchatanga kupera kwemwedzi uno. Ngatinzwe hurukuru yaitwa naMavlas Mhlanganya weStudio 7 navajere nezvenyaya iyi.
Awa tinotambira zvakanaka chose endi rutsigiro urwu ruri kuratidza kuti wochekoche kana kuti ukama hwedu hwatinawo neDelta huri kubatsira mativi ese ari mairi, saka naivo vanobva vaona kuti aiwaka kozi chinoita kuti tiregere kuti tiwedzere mamwe makore nenyaya yekuti zvatakawirira navo ndezvekuti pese patinogara pasi vanoisa makore matatu parutsigiro rwavo rwavanenge vachitipa rwagara rwuripo kubva muna 1962 Delta ichiita basa rekungotsigira Premier Soccer League kusvika pazuva ranhasi. Saka naiwa tinotenda zvikuru ende tinorukudza, tinozviremekedza zvakanyanyisa.
Tinoona zvakare kuti iwo makwikwi ePremier Soccer League achange ari kutanga munguva inotevera. Achatanga rini?
Tine inonzi Chibuku Challenge Cup. Kapi yedu yechibuku ndiyo inotanga iyoyo kuvhura season. Saka nazoreva kuti season iri kutotanga paweekend ipapa. Nyaya yeLeague irikufana kutanga svondo rekutanga raMarch, asiwo inenge iine nyaya iripo yekuti pane nyaya isati yapera kugadzirwa yetimu irikufana kubva kueastern region uko toona kuti ndeipi timu yatichapiwa kuti pinde muPremier League, nekuti pari zvino pane matimu 17 chete ndo aripo, tasarwa nerimwe chete inofanira kubva kueastern region. Inokwanisa kuti nonotsa kutanga kweligi yedu naisvo ndo rimwe chete nenyaya yekuti pane dambudziko kana kuti pane process yekuregister maplayers iyoyo. Haingoti nyaya ichingopera vanhu vachibva vapinda munhandare, asi takagadzirira kuti tikasike tikurumbidze zvakanyanyisa kuti zvinhu zvifambe.
Ndezvipi zvikwata zvichange zviri kuvhura iyo ligi yamataurai?
Chibuku tine zvikwata zviri zvichange zvichitatsurana. Kune Dinamo Dimbare ichange ichitatsurana nemadamburo inonzi ngezi Platinum Stars, ndo dziri kutivhurira kuti aiwa iyo mutambo watanga, obva vativhurira kutanga kwesizeni.
Vanga vari sachigaro vesangano rePremier Soccer League vafaraijere vachitaura naMavlas Mhlanganya uye weStudio 7 vari muHarare. Muchikamu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, mutungamiri weAmerica vaJoe Biden nhasi vatemera zveRussia zvimwe zvirango zvichitevera kufa kwemutungamiri webato rinopikisa muRussia vaAlexei Navalny svondo rapera. Zvirango zvatemerwa Russia zvinopfuura mazana mashanu uye zvatemerwa pavanhu nemakambani akaita semabhanga neanotengesa mafuta ekufambisa dzimotokari. Zvirango izvi zvinouya makore maviri kubva zvatanga hondo pakati peRussia neUkraine, uye zviri kuwedzerwa pane zvirango zvizhinji zvakatemerwa Russia makore maviri apfuura. Mukuziya nezvenyaya iyi, tanonoka wande weStudio 7 abata nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDivry University muzvinafundo Eliot Masocha avanoti zvirango izvi zvichavhiringawo dzimwe nyika dzinoita mabhizimusi neRussia, vachiti hapana nyika yatiyambotemerwa zvirango zvakawanda saizvi.
VaJoe Biden mutungamiriri wenyika yeAmerica vari ku
taurayevo kuti varikuisa ma sanctions zvirango zvoufumi kuRussia paino parikukwana makore maviri vachirwisana ne Ukraine. Saka zvirango zvoufumi zvine zvikonzero zviviri zvekuti iri kuramba ichienderera nehondo yayo yekuUkraine, kozoita mutungamiriri weopposition muRussia vanavhauni vakashaikira mujere. America yanga yataura iyo kuti kana pakawana chinovawana vanavhauni ivavava, Russia ichavoneswa moto. Saka vari kutsidzira zvavakavataura nechekare kuti mutungamiriri weopposition haafaniri kufira mujere. Zvekare Russia haifaniri kuramba indirira mberi nehondo yayo kuUkraine.
Zvirango zvatemerwa Russia zvakamira sei?
Vaisaivo mamwe masanctions zvekare vatikare anosvika kuma500 kunyika yeRussia zvinotengeswa neRussia, kunyanya nyaya dzegasi dzichiwana mari yokuzoenda kuhondo, vachange vachiroverwa zvirango zvoufumi ipapo. Zvekare kumabhangi vemafinancial sector vachange vachiroverwa zvirango zvoufumi. Kozoita izvovo kumadefense industry yeRussia ichange ichiroverwa zvirango zvoufumi, pamwe chete navamwe vanhu vanosapota Russia vangava vanoipa mari pamwe chete nokuitutumadza, mungava mumanewspaper umu kana pamatv pesa apa, vacharoverwa zvirango zvoufumi. Zvekare namakambani anosvika kuzana achange achiroverwa zvirango zvoufumi.
Vanga vari muzvinafundo Elliot Masocha vanove nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDeVry University muno muAmerica, vari parunhare kuOhio naTanonoka Wande weStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Westudio 7 makati kwosika kuno majima zvisiri ujangu kuna vanhu vekuzimbabwe vanhu vashavanapo mupasipoti apo mupasipoti apo urwatanga ukaapulaya pasipoti waapulaya pasipoti vanoti vaine fotokopi yako yechitupa votofanira kufotokopera ipapo kufotokopa fotokopi imwe $5 umbavha huya hwadotanga tinyarei vanhu kumapasipoti tisodei tikusodaiwe.
Ameno kuti vachivenga vanozvitambira here zvokuti vamunangagwa vanofanira kutongwa kusvika madhonga miranyanga? Bhozi tiri kuona pasura apo ingava kutoshupa vachivenga kuti nganimbouyawo 5 years inga dzapera. Saka ameno vachivenga kuti vanozvitambira here, ndi futi handi seni anga handisi kuzvikurudzira zvokuti munhu atonge kusvika madhonga miranyanga akamboti 10 years opawo umwe 10 years opawo umwe. Vakawanda vanhu vari kuda kupatonga vaunanachivenga unana kembo kuna ana mutsvangwa kuna anaani variko vakafora uko vari kuda kutongwa ko yeai ndachema.
Mwari samasimba tanamata tanamatira mhuri yeZimbabwe. Chii chatakatadza Mwari samasimba nekutipa utungamiriri usina hanya nevana veZimbabwe, kutipa mabhizinesimeni asina hanya nevana veZimbabwe. Tarira vachivhayo vari kudada nemari vachidadirana veZimbabwe. Vana veZimbabwe vari kutambura vari kuputsira dzimba dzavakavaka nemari dzavo dzekutambudzikira. Imhosva ipi kuya tiri kuripira yatiri kutambudzwa namunangagwa nechibato chavo cheZANUPF? Ndatenda, amen.
Vamunangagwa vari kuda kupinda third term, saka vari kuda kubata vanhu kumaziso vachitaura zvisina basa. Varikuru vari kutaurawo vazvavarawo ngavazive zvavari kutaura kuti vari kunyepera vanhu vanoziva vana venyika yeZimbabwe vanoziva zvavari kutaura.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Asi vanoda kutumirwa nhau ngavaite zvekunyorera panhamba idzodzi, kwete kutumira mashoko. Muchirongwa chedu chemagitara chesvondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi ane mukurumbira Bernard Betera, mumwe wevakadzidziswa zvemagitare pakare paya na mushakabvu akaitwa mukurumbira pasi rose Oliver Tuku Mutukudzi uyo akabva kubura kambo katsva kari kufadza vazhinji kanonzi Africa Unite. Ngatinzwei hurukuro yaitwa na Ivan Zisininga Studio 7 na Betera.
Magadi zvenyu muri Zimbabwe Africa Unite.
Makakafunga sei kambaka ngoma?
Africa Unite isomo yandiri kubatanidza nyika dzese. As we are a continent as Africa, we are a continent and as Africans we should be one. Ndikufara zvakanyanya because for the first time yangu kufonerwawo nevanhu vekunze vakaita semapromoters nemamwe majournalist ekunze kune vashoma vacho vati vainzwa right now. And ndiri kufara because pandakaibudisa even mukatasa paFacebook yangu munoona kuti mashares akawandisa even ku YouTube.
Takambotaura tese mazuva perayo kumashure uko makurawo zvakadii kubva pamakatanga kuridzwa pa Studio 7.
Ndinodonya kugamushira spiriti vano ku Studio 7. Nekundiridza kwa munoita ndainditi every day. Because like, you know, I'm always told by big people that zvokukundwa uchenizwa pa Studio 7 every time. Right now that open in level muri kutipa mukana wakakurisa nekuti muno muzimbabwe munoziva kuti vaimbi tawandisa pamwe pacho unogona kutaita songo yakaita seZimbabwe yaya munogara muchiridza isongo yenyika aisiya Bernard Betera negirlfriend yake isongo iri kufanira kuti munhu wese ari kufanira kuinzwa ari kufanira kuiteerera asi unotoona kuti mamwe maDJs kune mamwe maradios vanenge vasingazvikoshesi izvozvo havana basa nazvo.
Mashoko amungapewo vatsigiri venyu nhasi?
Kuvatsigiri vangu vese vari kunditeerera nevasati vava vatsigiri, mashoko angu ekupedzisira ndeyekuti ngatizvidei, ngatitsigiranei. Let's support one another. Tinoita setakasarira kuvarungu, tinozongotaura hedu mashoko akawanda kuzvitsigira, kutsvaga support nepekutsvaga pekuzendamira kuti nyaya dzedu dziite kaprof ndijana. But if you see kuti varungu they support each other, that's what we should do.
Muchinzwa kambo kanonzi Africa Unite, manzwa hurukuru yaitwa na Bernard Betera ari parunare muHarare na Ivan Zininga weStudio 7. Tinokupai chimwe chirongwa chemagitare nemusi wechishanu svondo rinouya. Musakanganwa chirongwa chelive talk nhasi manheru na 8 PM, apo tiri kutarisa nyaya yenzara nekushayikwa kwechikafu munyika panguva iyo nzara iri kunzi yatopfunya chisero mune mamwe matunhu. Sezvo nguva yedu yapera, rakaiti motarisa musoro yenhau dzanhasi. Nzara yopfunya chisero matunhu emasvingo zvipa kuti vatungamiri vematunhu aya vakumbire rubatsiro rwechimbichimbe. Hurumende yeZimbabwe inotambira rubatsiro rwechikafu nefotereza kubva kuhurumende yeRussia. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndokusiyai mina Tavoka Ncube. Thank you.
Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 16 Nhlolanja 2024 uTabo Kancube endabeni zethu lamhlanje.
Obviously, we are very grateful to the Russian Federation for donating such a substantial amount of wheat stock.
EleZimbabwe lamhlanje lithole isipho sengqoloyi elesisindo samathani azinkulungwane ezingamachumi amabili lanhlanu 25,000 metric tons lomvundiso wefertilizer.
Nga abantu bethu endaweni akade yakhe bengelamvungu kufanele kube ledade elibhala incwadi isetshenziswa ukwenzela ukuthi bakhothwe sezabantu bazabuya ngapha.
Idale likamantshe Mashingo limise ukududula kwabantu abangamachumi ayisithupha lasithupha 66 ngemva kokuba betholakale bengelacala lokuzihlalisa kutsha okungekho emthethweni. Uphenyo olusanda kwenziwa luveza ukuba unkosikazi Nikki Haley ulakho ukunqotshwa ngumnumzana Donald Trump kukhetho lwamaprimary awebandla eliphikisayo elama-Republicans olwenziwa ngempelaviki esigabeni se-South Carolina khonapha eMelika. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. EleZimbabwe namhlanje lithole isipho sengqoloyi elesisindo samathana zenkulungwane ezingamachumi amabili lanhlanu 25,000 metric tons lemvundiso yefertilizer ngamathani azinkulungwane ezimbili lantathu 23,000. Lesi sipho sivele kumsekeli wogatsha lezokulima kwele Russia. Intatshelizindaba yeStudio 7 uMlondolozi Ndlovu usipha lolu daba eseHarare.
Uhulumende ubonge kakhulu eleRussia ngosizo lolu. Umsekeli kamphathintambo wezokulima umnumzana Vangelis Haritatos uthe ifertilizer eselizweni izanikezwa uzulu phansi kohlelo lukamongameli welizwe olwe presidential input scheme ukuze wonke umuntu enelise ukulima.
Obviously, we are very grateful to the Russian Federation for donating such a substantial amount of wheat stock.
Siyabonga ilizwe leRussia ngokusipha ingqoloyi enengi kangaka. Uqhubeke sithi umongameli Mnangagwa uzakwenza okusemandleni akhe ukubona ukuba ingqoloyi izabelwa bani lobanjani. Usizo lukamongameli luza ngesikhathi umumo wendlala ebangelwa ikungananga kuhle kwezulu elizweni inengi likhala ngokuba indlala eselizweni lonyaka iyesabeka kakhulu. Omunye umlimi wesabelo seJombe umnumzana Dumisani Ncube uthi kule ndlala eyesabekayo lonyaka esithi uthemba ukuba uhulumende uzasiza abantu ngokudla.
Ngokwamanje izulu ingabuye kwakathesi kodwa soze sikwanise ukuthi sizathola utumumbu ukuthi siwose. Awuhulumende siyamtshela ukuthi engakwanisa ukuthi uma esincedise sithole kokudla ngenxa yokuthi kwakathesi kutshenga ukuthi phambile kwethu akulo kokudla. Uhulumende sicela ukuthi esincedise.
Lokhu kusekelwe ngenye ingcwethi kwezokulima umnumzana Ryan Chuma othi iningi labantu lonyaka lizathwala nzima.
Sikhangelane lendlala enkulu kakhulu kumnyaka yona lo 2023-2024 season ngoba izulu alinanga.
Okukhulunywe nguNcube yisimo eselizweni lonke kulandela ukungani kuhle kwezulu lonyaka elizweni lonke okucatshangelwa ukuthi kudalwe ukuguquka komumo womkhathi emhlabeni jikelele. Lokhu kuphume emhlanganweni owenzelwe edolobheni leMaswingo lapho inkokheli yeMaswingo ehlanganise amakhanda ukuba ingadinga njani ukudla elizweni. Inengi elikhulume emhlanganweni lo owenziwe ngabe Citizen in Action Southern Africa siyasa ukuba inhlanganiso ezizimeleyo lohulumende badingi amaqhinga okulungisa udaba lolu. Inengi livumelane ukuba isimo eselizweni asemanga kuhle okumele sithathelwe amanyathelo aqinileyo ngoba bengabulawa indlala. Ukugwala lukahulumende olwe Zimbabwe Vulnerability Assessment Zimvag. Abantu abedlula izigidi ezintathu bazadinga ukudla elizweni. Inhlanganiso ye World Food Program yona ithi isadingisisa indlela zokuba izaphathisa inani elinganani labantu abadinga uncedo lokudla okuphuthumayo njalo kuziphi indawo elizweni lonke isebenza lohulumende. Kusenjalo eleZimbabwe lilobelana isivumelwano lele Belarus sokwakhiwa kweziphala zamabele ezizanikezwa inkampani yeGrain Marketing Board GMB. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Idale likamantshi eMasvingo limise ukududulwa kwabantu abangamachumi ayisithupha lasithupha 66 ngemva kokuba betholakale bengelacala. Abantu laba bebesethiswa umlando wokuzihlalisa emhlabathini kahulumende bengelamvumo. Umantshi uMnumzana Farai Gwitira uthe abatshutshisi behluleke ukuletha ubufakazi obuveza ukuthi umhlabathi lo ngokahulumende. Igqwetha ebelimele izakhamizi lezi elivela kwinhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights uMnumzana Frank Shirairo utshele iStudio 7 ukuthi isinqumo sedalele leli silakho ukuphathisa abanye abedlula inkulungwane ezintathu 3000 abetheswa icala elifanayo. Namhlanje kule zakhamizi zeGwanda ezilikhulu lamachumi ayisishiyangalombili 180 ezimiswe phambi kwedala likamantshi eGwanda zisetheswa umlandu ofanayo njalo udaba lwazo ludluliselwe phambili luzaqhubekela phambili ngenyanga ezayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lengcwethi yezombusazwe njalo esebenza nenhlanganiso yeCommon Markets for Liberal Solutions uMnumzana Rejoice Ngwenya.
Nxa abantu bexotshwa endaweni akade beyakhe bengelamvungo, kufanele kube ledade elibhala incwadi isetshenziswa ukwenzela ukuthi baxotshwe kwaisezakala ukuthi bazabuya ngalo. Kodwa nje umthetho nje wona sele wona uthi wona nxa ungakha endaweni engayisiyo kungenani ukuthi uhlezi iminyaka emingaki kumbe amalanga amangaki kufanele uxotshwe. So kudinga nje ukuthi umthetho wakhona uyenziwe nje abantu belodlwelo.
Sibone abakade belwisana lohulumende benqobile kudaba lwabo eMasvingo ukuthi abasoze babe besaxotshwa. Libona sengathi lokhu kungaphathisa na abanye abalendaba zabo esemadala omthethwandaba sikhangela beGwanda lakwezinye indawo?
Umthethwandaba wona vele ule kulalokhu esithi ngekuthiwa i-precedence, kodwa kuyafanele ubonakale ukuthi ngoba iy'ndaba zakhona ziyathiyana, abanye bakha ezindaweni ezingavuliwembe emapulazini, abanye bakhe emasimini emadlelene, kuthithi ikhothi nje izabi icubungula ikhangela ikhesi inye ngayinye. Abaphongungaphungukuthiwa nje ukuthi njengoba labana benqobile abanye bonke labo bazanqoba. Nxa wena vele uzazi ukuthi wakha endaweni engavunyelwayo, kuwe ukuthi ukhulumeke nabathi bemthethandaba kumbe lemagcwetha kwenzela ukuthi abaxotshayo basebenzise incwadi zekhoti. Kodwa i-precedence ekhona njengmanje futho kakutsho ukuthi wonke umuntu owayakha nje mahlayana uzanqoba.
Abanye bathi kufanele babe behlawulwa imali abasebenza ukwakha lapha, lina lokhu libona njani?
Hayi, phela into yokuthi phela uhulumende lo esilayo lo nguhulumende la yatsho labayeni bayazi imithetho, bayenza imithetho. Njengoba ngithithi nje ukuthi nxa loba wakhe endaweni engavunyelwayo uhulumende ukuthi akukhuphe kumbe akudingelenye indawo ukuye ngoba nguwe uyabeudala icala. Kodwa angikholi ukuthi kungafika isikhathi sokuthi uhulumende ngabanjwa ngamandla ukuthi ahlawule ngoba ukuthi aphonge uthawu kanti abantu abavele bakhe endaweni engayisiyo. Angikholi ukuthi kungafika isikhathi sokuthi izulu iza hambisa uhulumende emakhethondaba ukuthi bamhlawulise ayingxenye kodwa wakhathiza ngonto kuzakwenzakala.
Lo ube ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi yezombusazwe njalo esebenza nenhlanganiso yeCommon Markets for Liberal Solutions, exoxa ecingweni leStudio 7 eseHarare. Kweze Melika ukhetho lokudinga ozamela ibandla lama Republicans ukhetho lukamongameli elizweni leli oluza kwenziwa kusasa esigabeni seSouth Carolina oncintisa lowaye ngumongameli umnumzana Donald Trump unkosikazi Nikki Haley udabuka kulesi sigaba. Kodwa uphenyo olusanda kwenziwa luveza ukuba uHaley ulakho ukunqotshwa nguTrump esigabeni lesi. Kungakhathelekile, uHaley uthi uzaqhubeka edinga usekelo lanxa amanye amalunga ebandla lakhe elama-Republicans agoqela umnumzana Tim Scott laye owake wabakhona kukhetho lokudinga umongameli vesithi uHaley akadedele uTrump. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxele olandela ezombusazo omnumzana Rafael Mthombeni.
Mina angimboni enqoba kulolu khetho, ngxenye ngabe ngiyaphambanisa. Kodwa ke ngokubona kwami, lapho usekelwa kuphela ngamaRepha, usekelwa yiphathi yakhe eyodwa naleyo. Futhi lakho kungaziko ukuthi bonke bamsekela ngoba xa ukhangela khona ukuwambuza kona ngaphambili kukaNikki Haley, bakhona abantu abaphikisana laye uBiden. Ngeke ngezwa ukuthi bazakwenza umhlangano wabo lo wamaRepha okuthiwa ngama-conservative wodwa lwana. Abanye bazawenza kwenye indawo, abanye bawenze kwenye indawo. Kutsho ukuthi bona bodwa badabukene phakathi. Angimboni mina ukuthi uzanqoba umhlaba wonke lo we-United States of America. Angibona ngathi uBiden angabe le nhlupho zakhe laye ikakhulu khonokho kobudala bakhe, kodwa-ke abantu babona ngathi ungcono kulo Trump. Mbona ngasoza ngqobe mina umhlaba wonke.
Yena umnumzana Trump siyabona ukubana elokhu elosekelo, ubona ungani uza kwenza njani nxa kuyukuthi ngiyonqobileyo ukuthi engayenza kuhle yini esemisane lomongameli Joe Biden?
Ngiyaphinda futhi ngibuyele khona phana kuma-Republicans ukuthi khona ama-Republicans angathi kawayazi into yenzayo okwakhathesi, ngoba eqinisweni bebeqale ngokusekela impilo e-Ukraine. Kodwa ngenxa yokuthi uTrump nguye owayisekeliyo khathesi, bonke sebephunga uhlehlela emuva, bonke sebephunga udonsa inyawo, bonke sebephongwala into esegcikeni ebonakala. Benzelani? UTrump wenzela ukuthi yena angangena abe sengathi nguye omise impi ye-Ukraine, esekhulumela umngani wakhe lo uPutin ukuthi khona hayi wena yekela lokhu akume kancinyane. Kodwa eqinisweni ukuthi iyona iRussia yiyo eyahlasela ilizwe elasilo layo ele-Ukraine. So-ke yona yiyo ephambanisileyo ukuhlasela ilizwe elingumakhelwa. Angiboni iphumelela lindaba ngoba umuntu ongu-driver wayo nguye nalo uTrump. Labo kumele bavumelane lokuthi baphiwe imali sebedonsa inyawo njengabasezwakala ukuthi bathini.
Umnumzana Rafael Mthombeni ngolandela ezombusazwe lemelika ubexoxa ecingweni Los Chris Gande eseTexas khonapha kwelemelika. Okwamanje wothi sizo udaba luveza imibono kahulumende wemelika.
EVenezuela, uhulumende kamongameli Nicolas Maduro useqinisa imisebenzi yakhe yokwephula ilungelo loluntu ngendlela ezehlukeneyo. Kunje usebophe bonke abaqhuqhuzela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu abaludumo elizweni lelo, kanye lokulaya uvalwa kwehofisi yabameli bohlangothi olubona ngokulondolozwa kwelungelo loluntu enhlanganisweni yomanyana wamazwe omhlaba eye-United Nations Office of Human Rights. Mhlaka 9 Nhlolanja, uRocky San Miguel ubotshwe wavalelwa ngesikhathi yena lendodakazi yakhe besesilindweni sendizamtshina kumele baye eMiami kwelemelika. USan Miguel ukhokhela inhlanganiso ezimeleyo elwela amalungelo oluntu ebizwa ngokuthi Control Cuidadano. Le nhlanganiso igxile emsebenzini wokulimukisa uzulu ngokwephulwa kwelungelo loluntu ikakhulu kwezomvikela ukugoqela abakubutho. Ihofisi yegqwetha elikhulu likahulumende weVenezuela wethesa uSan Miguel umlando wokuhlamukela uhulumende kanye le misebenzi yokulwa icatsha eye-terrorism. Iningi labemuli yakhe babotshiwe bavalelwa, bazokhululwa ngemva kwensuku ezimbalwa kodwa abalayo ukuthi bana bengalokuthi baphume elizweni. Umcebiso omkhulu kahulumende wele Melika, National Security Communications Advisor John Kirby, uthi ilizwe lakhe likhathazekile kakhulu ngokubotshwa kukaSan Magyar, eqhubeka ethi uyananzelela ukuthi lokhu kwenzakala ngesikhathi umongameli Maduro ekhangelelwe ukulandela iziqondiso zesivumelwano sokulondolozwa kwelungelo loluntu ese-Barbados Agreement asilobayo yena ngokwakhe laba mabandla aphikisayo nyakenye ngolwezi. UMaduro uthembise ukusebenzela ukuba lesimo esihle sokulungiselela ukhetho oluzaqhutshwa elizweni lelo lonyaka ngokuvumela uncintisa lokukhankasa bekhululekile abakhokheli bamabandla aphikisayo. Uhlangothi lwezamalungelo oluntu enhlanganisweni yomanyano wamazwe omhlaba ole-United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights lalo luveze ukukhathazeka okukhulu ngokuvalelwa kwakhe lokukhuthaza ukubana akhululwe ngokuphangisa. Kodwa kulokuthi uhulumende kaMaduro alalele linkuthazo, uthethe elinye inyathelo lokulaya ihofisi yabameli be-United Nations Office of Human Rights ukubana luvale lihofisi elizweni lakhe phakathi kwensuku ezintathu ezilandelayo. Ekupheleni kwanyakenye umongameli Maduro aze alobe isivumelwano ise-Barbados Agreement kwaba lethemba lokuthi abantu base-Venezuela bazabalakho ukuthola umbuso wentando kazulu. Kodwa kulokumisa imisebenzi yakhe yokwephula ilungelo loluntu, uhulumende kaMaduro ubonakale eqinisa ukuhlukunyezwa kwabantu, ukubotshwa kwentatheli zindaba nabenhlanganiso ezisebenza lozulu kanye labake baba yinkokheli yebutho kulelo lizwe. Kunje umkhokheli welinye lamabandla aphikisayo kwele Venezuela, Maria Corina Machado, useyalisiwe ukuncintisa kukhetho lwalonyaka. Umcebiso omkhulu wezomvikela eMelika uKephi uthi lokhu bebheke ngelihlo lokhozi umumo wezinto kwele Venezuela, ethi bona njengelizwe bamaluzulu waseVenezuela kusifiso sakhe sokuthola lokuvuselela umbuso wentando kaZulu.
Belilalele kudaba oluveza imibono kahulumende wele Melika. Sokuyisigaba sokuzwa imibono yenu lina balaleli be-Studio 7.
Studio 7. Ngobaba lo badumala kinkomo bakwana lochuma ma bekhulume ngathi banqunu abayazi inhlupheko yaseZimbabwe othi njani. Ngathi bayakhumula baqoloje phambi kwengane zabo lamakhosikazi abo bebeziqede lapho bazobhuda ku-Studio 7 bakhulumela umphakathi wezani ukuthi ngoba bona basutha amabhondi akho akamnankaga, bakhuluma ngathi baphakathi kwebrugel kamnankaga, babheda laba bantu asibafuni ukubamamela njani.
Studio 7, njani basakaza abahle, abasakaza abalohlonzi, abasitshela indawo njengoba zinjalo. Hayi, thina mpela besicela ukuthi eZimbabwe mpela leli dola labo leli kuthiwa yi-GTR abantu bandila abakhipha udoti lowo, abakhipha udoti lowo bazama ukusezela imali right, akuphume lokho somali yokuvela avela akufuni vela siku mali abazamela inye plan.
Studio 7, njani ikhuma lobabheke chuma abantu bezimbabwe bangabotsotswa umnangagwa labenulaba ngabotsotswa umnangagwa. You must not be fooled by Mnangagwa. Mnangagwa ngathi edilizela abantu izindlu athi abantu babuye bazosilizwe labo labelungu yabaphumela basibekule eZimbabwe bafike bahlamukele. It's gonna change any time, it's just pulling them so that they can come, then you get a lot of money from them, then you start chasing out the market. They must wake up these white people whom they are saying umnangagwa useright, say first time ekuma uyakwazi akwenzela wenzetha angasula ngamanye amazwe angaphandle ukudilizela abantu izindlu ibabhatalisa into ezingenamsebenzi azawabhatalisela emgodi usathane lo. Abafundi abantu angakwazi kunjani, these white people they don't know how Mugabe is.
Sanibonani njani kwa Studio 7 okhulumayo ngomanye athwala phana kumansimu. Bengithi linjani lonke bantu basezelezele enyokeni, linjani? Ngibulisa logogwam umansingo walaphana enyokeni, ngithi li-right lonke lapho.
Studio 7, linjani, hayi nasiyaphila ikhuluma lo mthisi ya yabezwa abantu laba abezana laba bathi umnangagwa kayengeni 30 10. Hayi, umnangagwa thina abanye isikhathele bona abanye anti bayamesaba ngokwesaba ukudilizela imithi. Nasilani lakho vele ukuthi besihlala egangeni safa kudala. So ekamnangagwa le hayi kangani bayama ngayo. Ilizwe lifile sihlezi egangeni kodwa lokho ebebhizi ababona ukuthi ilizwe liyafa liyaphambili. Hayi, lingelawo amaningi la mithi ke like liba le-audio yami le. Siyafaka ama-audio ethu kodwa nginganalisabali angikwazi ukuhamba njani. Ngiyabona.
Likhuluma lo Jabane Sithole, siyeza lapha udaba lwamaplazi. Abantu baxoshwa, baxoshwa kwabuhlungu emaplazini. Sibesicela uhulumende waseZimbabwe ngoba ixosha abantu ebanikeze indawo yokuhlala, njalo uma ebanikeze abayakheli ama-two room babe ne-start, ngoba yibo azaphinda bamvotele futhi engaze wakhohlwa ukuthi uzawube sedinga amavoti next election. Siyacela sili naye uhulumende, yena nguye owasifakayo kulezo ndawo. Manje sesihlukumeze ungathi thina sasifaka. Siyabonga.
Studio 7, salibona ndivu kanjani labalaleli. Abalandeli bakachamisa babonisa ovala ukuthi bona vele bangahambela uChava enyangeni bayomthakatha. Sebe ekutha ngathi ngabathakathi abalandeli bakachamisa. Okwamanje uChamisa uyedwa akala dendai bithi Welshman Ncube Job Scala. Kanti laba kade bekhala ngokuthi Job Scala, Job Scala bangaphi? Angithi liyakubona-ke ukuthi uJob Scala uthe ma eziphumele ejele wahlukana lo Chamisa ngoba uyabona ukuthi uChamisa kalaka.
Labo ngabanye babalaleli be-Studio 7 besipha imibono yabo. Landile lakho ukusithumela imibono kunombolo ezithi +1 202 465 0318.
Itchy waza Friday, my darling. Waza Friday.
Kuhlelo Waza Friday liviki silomculi werumba unjengelizwe ngwenya ozibiza njalo ngegama lokuthi DJ 20 emculweni ehamba leqembu lakhe le Orchestra Bambazi Sounds. Linsizwa idabuka ePlumtree esigabeni seBambazi kodwa icula ekwele South Africa. Lapha uDJ 20 uphethe idlalade lakhe elitsha elilesihloko esithi sekuvela okunye, lona elile ngoma ehlanyisa abanengi ethi imithwalo. Nangu exoxa lo ntungameli Nkomo weStudio 7.
Ngingenele kuzulu wonke engangokuhlala ngisuka ePlumtree njani bathi kuseBambazi. Ngingasebenza namaqembu amaningi kakhulu from kuMlambosi, Ndux Junior, naba nasebenza namagwaza namanye amaqembu nje. Ukuchaza ngomntwana ongumfana wezile ekhaya. Umntwana ongumfana maezile ekhaya kini kuyatshela izalukazi before kuzafika bonke noma abantu abaningi noma namakhehla ezibona umntwana. kuqala kufike izalukazi iziphetizi nabethu izipho ezabe zivela ebantwini zibonga umntwana omfana ozele phakathina kwekhaya.
Abangathanda ukuthenga umculo wenu kumbe ukuxhumana lani balithola njani?
Ababe befuna izingoma noma ama USB CD bayangithinta kule number ethi 0835253344. Niphinde futhi ethi 0835253344.
Abalandeli ubachiyela waphamaso.
Kubalandeli ngithi awaqhubeke ngenjabulo ngokusapota lo ngokuthenga ama CD konke ama USB ukwenzela ukuthi nathi sikwazi ukukhuphuka emculweni wethu. Siqhubeke ngenjabulo njalo ngibathembisa ukuthi bazohlala kuphela bejabula, sazobalethela futhi ezinye izingoma ezimnandi.
Njengelizwe Ngwenya owaziwa ngegama lokuthi DJ 20 ehambale orchestra Bambazi Sounds exoxa lo Ntungamli Nkomo owestudio 7. Lingakhohlwa uhlelo lelandelayo Live Talk sikhangela udubo lwesimo sendlala embe ebhekane leZimbabwe ngenxa yokungani kuhle kwezulu. Singakehlukani izihlobo othi sikhangela ezinye zendaba ebezikhokhela. IZimbabwe namhlanje ithole isipho sengqoloyi elesisindo samathani azinkulungwane ezingamachumi amabili lanhlanu, 25,000 metric tons lomvundiso wefertilizer. Idala likamantshi amasingo limise ukududulwa kwabantu abangamachumi ayisithupha lasithupha. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu namhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.